This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu gunyana 30 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weUnited Nations General Assembly unoenderera mberi muNew York muno muAmerica, vamwe vatungamiri vachienderera mberi nekukurudzira kuvandudzwa kwesangano reUnited Nations Security Council. Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti Zimbabwe iri kukumbira rubatsiro rwemishonga yekurwisana neHIV AIDS. Murwiri wekodzero dzenguo chani munyika akapiwa mubayiro weushingi anoti acharamba achirwira kodzero dzenguo chani kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishoropodza unguo chani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weUnited Nations General Assembly unoenderera mberi muNew York, vamwe vatungamiri pamwe nesangano reAfrican Union Commission vachienderera mberi nekukurudzira kuvandudzwa kwesangano reUnited Nations Security Council. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mumwe wevamwe vatungamiri vakataurawo nezvenyaya yekuti sangano iri rivandudzwe. Zvichakadaro, Zimbabwe yaiswa panyika gumi dzemuAfrica dzichapiwa rubatsiro nehomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yeUnited States President's Emergency Plan for AIDS kana kuti PEPFAR. Izvi zviri kuuya papera mazuva mashoma shoma vatungamiri venyika dzepasi rino vatambira chirongwa cheSustainable Development Goals, icho chakanangana nekupedza kupararira kwehutachiona uhu mukati memakore gumi nemashanu. Mumashoko aro kuvatori venhau, sangano rejoined United Nations Program on HIV kana kuti UNAIDS rati ratambira chirongwa ichi nemufaro. Mutungamiri wesangano iri Amai Mixel Sibe vati pasi peutungamiri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, mari dzakadai dzichabatsira kuponesa vanhu vakawanda. PEPFAR iri kubatsira madzimai, vana nevechidiki. Dzimwe nyika dzapiwa ribatsiro dzinosanganisira Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, South Africa, Swaziland, Uganda, United Republic of Tanzania neZambia. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu ari kuNew York, uko ari kupinda kumisangano iyi. Blessing, waswera sei? Blessing, ndinoimba kuti nhare yake inenge ine dambudziko.
Ndirikukunzwa.
Wakundinzwa. Waswera sei?
Aiwa, ndaswera hangu.
Ungatiudza kuti zvinhu zviri kufamba sei kumusangano uku kwatinonzwa kuti Zimbabwe yasharwawo kuve pakati penyika dzichabatsirwawo nehomwe yePEPFAR?
Zviri kuitika pari zvino ndezvekuti vanhu vakawanda vari kuno kumusangano weUnited Nations vaenda kunoungana panonzi paRose Garden, apo pandiri kutaura kudai pari kusimudzwa flag yePalestine, mureza wePalestine uri kusimudzwa kekutanga pamuzinda weUnited Nations muno muNew York. Saka ndo pakaungana vanhu vakawanda, vatori venhau vese nevamwe vakuru vakuru vari pamusangano weUnited Nations vari ipapo kunoona mureza wePalestine uchisimudzwa kekutanga paUnited Nations headquarters.
Zvakakosha zvakadii zviri kuitika izvo kusimudzwa kwemureza wePalestine, tichiona kuti ndo mamwe mashoko aigaro kurudzirwa kumisangano yapfuura yekuti dai yacherechedzwawo senyika?
Vakawanda vari kuzvitambira kuti zvinhu zvakanaka asi panenge pane matambudziko nekuti Israel nenyika United States of America nedzimwe nyika nhanhatu mwedzi wapera dzakambovhota dzichiti aiwa mureza wePalestine haufanira kunge uchisimudzwa asi hazvisirizvo zvazoitika. Pane kufara kune vamwe asi kune dzimwe nyika dzinotsigirana neIsrael hapana mufaro wakanyatsoti tsvikiti asi zvingava zvinhu zvinofadza kuhurumende dzakaita seZimbabwe dzagarawo munguva yakawanda dzichiti Palestine inofanira kuti ikwanise kunge ichizvitonga.
Ko, pamusoro penyaya yekuvandudzwa kweSecurity Council tiri kunzwa kuti havasi vamugabe chete vane kurudziro iyoyo.
Hongu, vatungamiri venyika dzose dzemuAfrica nevatungamiri vekuLatin America nekumaCaribbeans vane chirongwa chimwe chete ichocho chekuti United Nations Security Council inofanira kuvandudzwa nekuti sangano iri rakaumbwa muna 1945 kubva ipapo kusvika iko zvino hapana chinhu chatichachinja. Nekudaro vatungamiri vakawanda vari kuti hapangarambe pachingotongwa nenyika shanu chete asi zvinhu zvaakufanira kuvandudzwa nyikawo dzemuAfrica nekunana Caribbean dziri kubudirira dzichikwanisawo kuona vanhu vanenge vachipinda muSecurity Council vachivhotawo vari mapermanent members.
Kwaivo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiriko here kumusangano uyu?
Mashoko atiri kunzwa ndeyekuti vaMugabe vanga vaakutarisirwa kusimuka mangwanani asi vanga vambonzi vachasimuka masikati tangozwa kuti pane zvavari kumhanyira kumba hatina kunyatsoziva kuti ndezvipi uye nezuro vanga vachifanirawo kupinda mumwe misangano miviri yavasina kuzokwanisa kunge vachipinda. Tichiri kuongorora kuti tione kuti chii chakaita kuti vasapinde misangano iyi.
Tanzwawo kuti kwaitwa musangano wakanangana nenyaya dzechikafu Zimbabwe ine chainowanawo here kubva mazviri?
Hongu, sangano riri kuita chirongwa ichoche reOCHA ibazi rinoona nezvechikafu musangano reUnited Nations unorangarira jonga kuti ndo sangano riri kubatsira zvikuru kuti riunganidze homwe yekubatsira Zimbabwe nechikafu nekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vari kunzivo kusvika mwaka unotevera vanenge vasina chekudya. Nekudaro musangano wakakosha zvikuru uri kupindwawo nevamwe vanopa rubatsiro. Nekudaro apa tinoonawo Zimbabwe kana zvabudirira ichikwanisawo kuwana chouviri.
Tiri kunzwawo zvakare kuti iyo Zimbabwe yaiswawo panyika dzichapiwa rubatsiro kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yePEPFAR. Zviri kufambawo sei?
Hongu, ichokwadi pane nyika gumi sekutaura kwavamboita dzapiwa dziri kupiwa rubatsiro irworwu paine chirongwa chekuti dzinge dzichibatsirwa mukutenga maARV kana kuti mapiritsi aya anobatsira kurwisa utachiwana. Zimbabwe iripo ipapo uye pari kutarisirwawo kuti vanhukadzi vechidiki vana vachange vachibatsirwawo. Iyo pepa iri kuvimbisawo kuti ichabatsirawo vanhurume vanenge vachida kuchechodzwa nemari.
Ko, nyaya yemadzimai pane misangano yakarongwawo here yakanangana nemadzimai uye kana iripo zvii zvauri kunzwa zviri kutarisirwawo kubva ikoko?
Hongu, mukupera kwezuva pane musangano wakatarisirwa kuti unge uchiitwa wakanangana nemadzimai uye kuchengetedzwa kwerunyararo pasi rose. Madzimai akawanda vanga vachichema-chema kuti vanga vasinganyatsopuwe kodzero dzavo. Nekudaro musangano yakadai yakakosha kumadzimai kuti vakwanise kunge vachipawo pfungwa dzavo kuvatungamiri venyika dzepasi rose vakaungana kuno kuUnited Nations.
Zvii zvingatarisirwa nevateereri kune musangano iwoyu Blessing zvasara?
Zvasara vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vari kuenderera mberi vachitaura vaya vanga vasati vataura pamberi peGeneral Assembly uye maminutes mashoma achangopfuura iye mutungamiri wenyika yePalestine mutungamiri wehurumende yePalestine vaMahmoud Abbas vataurawo pamberi pesangano reUnited Nations General Assembly vasati vaenda kunobatana nevamwe kuri kunzi kuRose Garden kuri kusimudzwa mureza wePalestine. Saka vatungamiri vakawanda vari kuenderera mberi vachitaura pfungwa dzavo nezvekuti pasi rose zvinhu zvingaitwe sei kuti zvinge zvichifamba zvakanaka.
Aiwa, tatenda zvikuru Blessing.
Tinotenda jonga.
Mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari muNew York. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishora zvechingochani uye vakayambira nyika dzekunze kuti dzisamanikidzire tsika dzadzo kunyika yavo, mutungamiri wesangano reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls vaChesterfield Samba vanoti vacharamba vachirwira kodzero dzengochani. VaSamba vanoti kunyange hazvo zvakaoma kurarama sengochani muZimbabwe sezvo vachimbosungwa pamwe nekushungurudzwa izvi hazvisi kuzovadzosera kumashure mubasa ravo rekurwira kodzero dzavo. Vasamba vari muguta reWashington nhasi umo vachaita misangano nevamwe pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzengochani. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Takafambira kuti tizopiwa awadi yatakapiwawo nevamwe vatinoshanda navo mubasa ratinoita vachitarisa basa ratiri kubata muZimbabwe. Also zvakatarisana nekuti isusu tave nemakore 25 tichiita basa iri muZimbabwe munyika ine nemutungamiriri akaoma zvikuru panyaya yatinoshanda tichibata nayo muZimbabwe. Uyezve tiri kutiwo pabasa riri kuitika kuUN remasustainable development goals iri chirimo chatingange tichinge tichipusha isusu zvikuru vanoshanda nevanhu vanobatana nebasa redu.
Takanzwa mutungamiri wenyika President Robert Mugabe vachitaura ivo iko kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuti zviri kuitwa nevanorarama upenyu hwenyu hwekuita zvechingochani hazvienderani nemagariro netsika dzevanhu vatema, uyezve nyika dzekunze kwenyika dzifanira kunge dzichiuya munyika dzichimanikidza idzo kuti vanhu vawanike vachipiwa kodzero yekurarama zvakadai. Imi munoti ine zvakataurwa nemutungamiri wenyika izvo?
Neurombo nemashoko anobva kumutungamiriri wenyika achataura izvozvo kuti izvi hazviitwe nevanhu vari muAfrica. Asi isusu sevanhu vanogara muZimbabwe ndisevanhu vanoshandawo nevanhu vakadaro muZimbabwe, I think chinhu chatinoona kuti izvi zvinhu zviri kuitika muAfrica and chiripo ndechekuti vatungamiriri vedu vawanewo mukana wekuti vange vachisangana nevanhu vari kurarama upenyu uhwu kuti vange vachivanzwisisawo magariro avo nemararamiro avo. Saka chinhu chinotishungurudza nguva dzose kana tichinzwa mashoko akadaro achibva kumutungamiriri wedu, nekuti zvinhu zvinozoitika kuti vanhu vanoramba vachivenga vanhu vanorarama upenyu uhwu uyewo vachizokwanisa kunge vachiita zvekushandisa chisimba kuti vanhu vange vamire kurarama upenyu.
Tiri panyaya iyoyo, imi munorarama sei upenyu ihwohwu tichitarisa kuti muZimbabwe mutungamiriri wenyika vanoti ivo aiwa havazvifariri, muri kuzvigona sei?
Isu tinoshanda nevanhu vanorarama upenyu uhwu, vamwe vacho vanosangana nematambudziko akafanana neviolence, vamwe vacho nekurambwa mudzimba, vamwe nekudzingwa mabasa, kushaya mabasa, kushaya ndingati ivo kuti vange vachirapwa muzvipatara nepamusaka pekuti vanhu vanongonziwo kana muringochana mukwanise kupuwa maservices. And zvinhu zvatinoshanda isu tichida kuti tiedze kugadzirisa, nekuti hapana munhu anofanirwa kunge achidinaiwa maservices iwawo pamusaka pekuti munhu anorarama upenyu sengochani. Saka zvinhu zvinotishungurudza zvikuru kana tichinzwa kuti kune vanhu vari kutadza kunge vachirarama upenyu hwavo zvakakwana uye zvizere kunge vachinge vachiwana kodzero dzavo dzakatarisana nekunge vachingonzi ivo vanhuwo munyika.
Tombodzokera zvedu pakushanya kwenyu, muri kuti imi muchange muri muWashington, zvii zvamuchange muri kuita muWashington?
Muwashington ndichange ndichisanganawo nevamwe maorganizations ari kushanda kubatsira isusu pabasa redu ratinoita muZimbabwe uyewo muAfrica. Uye ndichange ndichitarisana kunge ndichisanganawo nevamwewo vakuru vakuru vanenge vachitinge tichishanda navo mubasa iri kuti tione kuti tingafambisa sei mberi iro basa ratiri kuita muAfrica.
VaChesterfield Samba vanove mukuru wesangano reGays and Lesbians of Zimbabwe vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari muNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly vasati vasimuka kunanga kuWashington DC. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa, avo vanga vari kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York, vanoti Zimbabwe iri kukumbira rubatsiro kubva kuGlobal Fund neClinton Foundation kuti ikwanise kubatsira vana vari kurarama neutachiwana weHIV. Asi vana ava vanonzi vanenge vachizotadza kuwana mapiritsi. Blessing Zulu, uyo ari kuNew York, ataura navo nezvenyaya iyi.
Isusu tiri kunyanyotarisana nenyaya yeutachiwana hombe nenyaya inonzi poverty yaiva kuti inobva yaafekta zvinhu zvakawanda zvedu zveutano. Tiri kutarisana zvakare nenyaya yevana kana vachibatwa chibharo vabva vabata HIV, zvese izvozvo zviri kupinda mukati ende tiri kutarisana nekuona kuti mari nekuti vanhu varapwe pachena kana kuti vabatsirwe pakurapwa ingaonekwe sei. Ndandio zvinhu zviri kuitika zvishoma kwatiri nenyaya zvavambobvunza nechirungu nenyaya yekuti vana vaone maARVs vana vadiki. Ndando kunenge kwasaririra ikoko zvikuru panyaya yemaARVs.
Pane vamuri kumbotaura navo here kuti vabatsire zvikuru sei ivo vana vatiri kutaura vanenyaya yemishonga iyoyi?
Tinotaura nemapartners agara aripo kare kunyanya vaakunzwisisa nyaya yacho kuti hatikwanisike kukodzera kuti chirwere chipere kana tisingabatsire vana vadiki. Ivo vanana Tinkin Foundation, vanana Global Fund, vanana UNICEF ndo kuti vanyatsoonaiwo kuti maprograms avakastata aramba achienderera pamberi kuti tibatsirikane senyika kunyanya kuvana vedu vadiki vanonzi mapediatric cases.
Vanga vari gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parire Nyatwa vari parunare kuNew York naBlessing Zulu Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti ichaenderera mberi nekurwisa nemuchadenga nzvimbo dzechikwata cheIslamic State muSyria mushure mekunge Russia yatangawo kurwisa nemuchadenga ichibva yayambira kuti ndege dzeAmerica dzichashandise nzira dzendege muSyria panguva iyo iri kurwisawo munyika iye. Mutauriri webazi rezvemukati menyika muAmerica vaJohn Kirby vataura nhasi kuti mukuru wehurumende yeRussia ari muBaghdad azivisa vashandi vemuzinda weAmerica muRussia kuti Russia ichatanga kubhururuka muchadenga muSyria. Sierra Leone yatanga chirongwa chayo chekuverenga mazuva 42 ekuti nyika iyi ichinzi haina dambudziko rechirwere cheEbola. Sangano reRed Cross richishandisa nepfenyuro kuyeuchidza vanhu nzira dzekudzivirira nadzo chirwere cheEbola ichi. Mashoko aya ari kutepfenyurwa pamaredhiyo ari kupiwa nesangano reRed Cross kuvagari pachena. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon Mashonda Apera vakadoma chizvarwa cheZimbabwe Dr. Fadzai Gwaradzimba semutevedzeri wavo anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji nezvimwe zvekune dzimwe nyika zvikuru dzemuAfrica zvakapembererawo zvikuru danho rakatorwa navaBan Ki-moon iri rekusimudzirawo mureza weAfrica nekudoma kwavo chizvarwa cheZimbabwe. Dr. Gwaradzimba vava nemakore 25 vachishanda nesangano reUnited Nations uye vakadzidza kuPlumtree ndokuwana digiri ravo rekutanga rezvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe pakutara kwavo nzira yavo yekushanda musangano guru repasi rose iri. Amai Gwaradzimba ava vane makore 52 ekuberekwa vakamboshanda kumapazi akasiyana-siyana eUnited Nations anosanganisira UN Development Program kunyika dzinosanganisirawo Somalia, Gambia, Barbados nemuNew York muAmerica. Ngatinzwei hurukuru yavaita naSandra Nyaira weStudio 7 pamusoro pebasa ravo neupenyu.
Ndiri kufara chaizvo chaizvo, hapana kuti ndingataure sei kufara kwandiri kuita. Ndiri kufara nekuti basa rakadaro hariuye mazuva akawanda, and kuve munhu ane chidziko chakasvika ipapo chinhu chiri kuru chaizvo, and ndinofara chaizvo kuti zvakaitika.
Sechizvarwa cheZimbabwe uye makadzidza mukawana digiri renyu rekutanga paUniversity yeZimbabwe inova nyika inaitingati pachirungu iri patriarchal, mungatitaura kuti imi makazvikwanisa sei kuti munge muchikwanisa kuzviita zvese kuzvimusvike pamasvika apa semunhukadzi?
Ndinofunga kuti kukudzwa kwandakaitwa nababa wangu kwakandibatsira chaizvo. Baba wangu vachindikudza vakanditaurira kuti inini ndiri murombo, handina mari yakawanda, asi chipo changu chandinokupa ipfungwa dzako. Unofanira kudzidza, unofanira kusenza nesimba, ndiyo inheritance yako yauinayo. And ndinofunga kuti inini kana pandaikura handina kumbozvifunga semunhu ari varume ndivo vari more important kupfuura vakadzi. Ndaizvifunga semunhu, ndiri munhu anofanira kuve nechivimbo changu nezvinhu zvandinoda kuita. And zvakandibatsira kuve munhu asingatye, munhu anoziva kuti kana une madido chako unofanira kuchiteerera. Haufanira kutya kuti oh, ndiri munhu wemukadzi, ndinofanira kuita zvakati zvakati. Teerera zvinhu zvaunofanira kunzwa mumwoyo mako uchiti inini ndinoda kuve dokta, inini ndinoda kuve chi. Handinambozvifunga sekuti oh, kana ndakura ndinoda kuzoita amai. Aiwa, zvakauyawo ndikazvifarira, asi ndaingoda kuti ndichaita poet, ndichanyora mabhuku, ndichafamba nyika yese. Ndinoda kuve munhu ane basa rake raanoita. And ndizvo zvakandibatsira kuti ndikwanise kusvika kwandasvika nhasi.
Mune here yatingati advice yamungapa kune mamwe madzimai vari muUN vari kunze vari kurotawo hope dzekuti nerimwe remazuva vachange vachizoshandira masangano makuru sezvamakaita izvi?
Ndinofunga kuve nechido chakasimba chaizvo kwezvaunoda kuita, ndicho chinobatsira more than anything else. Unofanira kuziva kuti chii chandinoda, chandinoda kuita, and zvandinofanira kudzidza ndezvipi. Vanhu vari ipapo vanoziva zvandinoda kuita ndevanani. Kubvunza kwakanaka because kunokubatsira. Kubvunza kutaridze kuti hauziye zvauri kuita. Kubvunza kunotaridza kuti unoziva zvauri kuita and uri kuda kudzidza. Saka kuve munhu anonyatsonzwisisa kuti unoda kuite chii, chii chauri kufunga, hope dzako dzauri kurota idzodzo dziri kuti chii, ndizvo zvinobatsira kuti uve nesimba rokuramba uchienda nyangwe zvinhu zvikaoma.
Totarisa nyaya yebasa renyu iri. Basa renyu munenge muchiitei saassistant secretary general weSafety neSecurity muUnited Nations?
Ndiri kutarisira kunyatsonzwisisa mabasa racho kana ndasvika ipapo. Asi basa reUnited Nations Department of Safety and Security nderekuchengetedza utano hwevanhu vese vanosenzera United Nations, vanobva kumaagencies akasiyana-siyana. Saka zvinofanira kuti ndizive kuti organization iyoyo yandendiri yakasimba here, ire inoziva here zvese zviri kuitika kunyika dzinosenza vanhu vekuUnited Nations, and day to day zviri kufamba sei imomo. Saka basa racho ndiroro rokuziva kuti chero kune conflict kana kusina, vanhu veUnited Nations vari kukwanisa kuita basa ravo kubatsira nyika nedevelopment nezvekuchengeta vanhu vakaita semarefugees. Ziri kufamba sei nokuti United Nations ine maagencies akawanda, but department randikuinda ndiro rinokwanisa kuchengetedza utano hwevanhu vese vanotsendera United Nations.
Mungati ndechipi chamuri kuunza imimi kubasa iroro muchibva kwamanga muri?
Ndakasenza makore akawanda, 25 years kuUnited Nations Development Program inotarisira zvedevelopment dzenyika dzese dziri muUnited Nations. Saka ndiri imomo ndasenzera kunyika dziri kusina, you know, conflict, ndasenzera kunyika dziri at peace. And kusenza kwandaita mudevelopment kwandipa kuziva kuti chii chinodikanwa kana uri, you know, munyika idzodzo, kana uri munhu wekuUnited Nations. Ndinofunga experience yacho yandawana kubva imomo muUnited Nations Development Program, nekuti ndakambosenzawo futi kupeacekeeping, ichandipa kuziva kuti nokunzwisisa kuti chii chinodiwa pabasa randiri kuenda.
Vanga vari Dr. Fadzai Gwaradzimba, mutewedziri vaBan Ki-moon, vachiona nezvekudzivirirwa kwenjodzi, vachitaura naSandra Nyara weStudio 7 vari muNew York. Kuramba upfumi hwenyika hwowondomoka kunonzi kwave kuita kuti vagari vekumaruva vanorarama neurema vanetseka nemumararamiro avo. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanorarama neurema vekumaruva emudunhu remasvingo vanoti vazhinji vavo havashandi uye havakwanisi kuzviriritira kuti vawane kurarama zvakanaka panguva imweyo kodzero dzavo dzisiri kukosheswa munyika. Izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huome. VaAndrew Muti Mutsuku, avo vanogara kumaruva ekwaBhani, makiromita mashomanana kubva mudhorobha remasvingo, vanoti ivo vave kutorarama nekupema apo upenyu hwavo hwaomesesa.
Ndingati hangu isusi vanhu vasina mitezo yakakwana sekuona kwenyu izvezvi makumba hapana. Isu kurarama kwedu kwakaoma, hurumende haisi kunyatsogona kutiriritira kodzero dzedu chaidzo hatinyatsi kudziona. Kunyanya kana tikasvika pane ruzhinji paya, kutopinda mutoireti chaimo idambudziko sezvo isu vanhu vakaremara kudai tisinganyanyi kuonekwa. Pekupinda napo munoziva isu hatigoniwo kukwira masteps anokwigwa nevamwe kuti tipinde, saka zvinenge zvakatotiomera kuti tipinde mukati mematoireti. Pachikafu hapazve idambudziko, hatina chikafu isu, hatina kwatinochiwana, hatishandizve. Zvo isu nemitezo yedu yakashota hatigoni kuita chero mari chochaiwo.
VaJacob Nema, mubereki wemwana akaremara, vanoti ivo vari kukundikana kuchengeta mwana wavo nekumuendesa kuchikoro pamwe nekuwana zvikwanisiro zvinodiwa pavanhu vakaremara. Vanomiririra vanhu vakaremara munyika vesangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, kana kuti NCDPZ, vakaudza vatori venhau muguta reMasvingo kuti vakaremara vari kunetseka mukurarama kwavo sezvo kuoma kweupenyu kwakuita kuti kodzero dzavo dzirambe dzakatsikirigwa. Muzvare Farirai Chirera, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa eNCDPZ, vanoti ivo ruzhinji rwevanhu vakaremara huri kurarama upenyu hunopisa tsitsi. Vanoenderera mberi vachiti vakaremara kumaruwa havakwanisi kuwana chikafu sezvo vasingakwanisi kuzviitira. Vanotizve vazhinji vavo vari kusangana nematambudziko ekutadza kuenda kuzvipatara, kuzvikoro nezvimwe zvakasiyana-siyana izvo zvinoita kuti vatambure.
Nedzimwe nzira ndedzekuti health, nokuti zvipatara zvizhinji zviri kubhadharisa. Kunyange zvichitaurwa kunzi murombo ngaaende anorapwa, asi vanhu vakaremara vari kusangana nematambudziko iyayo yekuti vanorwara bhati havakwanisi kuti vaende kuchipatara kunorapwa. Matambudziko mazhinji ari kukonzereswa nekuti hatisi kushanda pamwe chete. Community, vagari vemumaruwa vacho, vakuru vakuru nevese, nokuti hazvidi kuti zvishandwe nevanhu vakaremara bedzi asi kuti zvangove zvemunhu wese.
Muzvare Chirera, vanoenderera mberi vachiti vakaremara vari kushayiwa mari yekutenga zvinhu zvakaita semawheelchair nematondoro, izvo zvave kuita kuti zvipatara zvivahaisire vachida mari yakawanda semadhora $25 pamwedzi. Vesangano iri vanokurudzira hurumende kuti igadzire mitemo yakanaka inoita kuti vakaremara vagare zvakanaka. Vanokurudzirawo hurumende kuti ibatanidze chisungo chayakasaina chisangano repasi rose reUnited Nations chine chekuita nekodzero dzevanhu vakaremara cheUnited Nations Conventions of the Rights of Persons with Disabilities. Hurumende yeZimbabwe yakasaina chisungo ichi mugore ra2013 asi haisati yabatanidza nemitemo yenyika yayo. VNCDPZ vanoti ivo hurumende inofanira kubatanidza chiwirirano ichi nebumbiro tsva remutemo kuti upenyu hwevanhu vakaremara munyika, kunyanya kumwarwa, huite nani. Sangano iri rinoti vanhu vakaremara munyika vanosvika miriyoni imwe chete nemazana masere, asi ruzhinji rwevanhu ava runogara kumarwa, uko kwavanogara upenyu hwekunonga svosve nemuromo nenyaya yekuti kodzero dzavo munyika dzinogara dzakambonyikidzwa. Vanoti ruzhinji rwevanhu ava haruna kuenda kuchikoro uye harukwanisi kushandisa kodzero dzavo muzvinhu zvakasiyana-siyana zvakaita sezvekuvhota nguva dzesarudzo, nekuti havakwanisi kana kuenda kunana mudzviti kuti vanopuwa zvitupa nenyaya dzavo dzeurema. Ndakamira nefenyuro yeStudio 7 ndiri kumasvingo, ndini Kandri Maramba.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations kuNew York. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza namba dzenyu kuti tigokufonerai. Sezvengo yedu yapera, regaitimbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Musangano weUnited Nations General Assembly uri kuenderera mberi muNew York, vamwe vatungamiri pamwe nesangano reAfrican Union Commission vachienderawo mberi nekukurudzira kuvandudzwa kwesangano reUnited Nations Security Council. Gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vanoti Zimbabwe iri kukumbira rubatsiro rwemishonga yekurwisana neHIV. Murwiri wekodzero dzengochani munyika akapiwa mubayiro weushingi anoti acharamba achirwira kodzero dzengochani kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishoropodza ungochani. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Chris Gande namavhilasi Muhlanganya uye.